Mangwana na kanaka vateereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu kukadzi 1, 2023. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Meya veguta reHarare vanonyorerana chibvumirano chekushandidzana nameya veguta reMinsk rekuBelarus. Transparency International inoisa Zimbabwe panyika dzine uori uri pamusoro pasi rose. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI nemamwe masangano akazvimirira vanobuda negwaro riri pamusoro pezvakabva muvanhu maringe negwaro rekutarwa kwematunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume neZuro vakanyorerana chibvumirano chekushandidzana kwemaguta nameya veguta reMinsk rekuBelarus vaVladimir Kukarev muchiitiko chakaitika kuHarare. VaMafume vanochibvumirano chavo ichi chichaita kuti vadyidzane mune zvedzidzo, zveutano pamwe nezvakasiyana-siyana zvinoita kuti maguta maviri aya awirirane. Chibvumirano ichi chimwe chezvibvumirano zvakawanda zvinonzi zvanyoreranwa pakati peZimbabwe neBelarus. Mutungamiri weBelarus vaAlexander Lukashenko vari kutarisirwa kupeta rwendo rwavo rwemazuva matatu muZimbabwe nhasi. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pechibvumirano chekudyidzana kwemaguta, tabata vaMafume kuti tinzwe kuti zvii zvavachashandidzana nazvo neguta reMinsk.
Nyaya dzehealth, nyaya dzeeducation nenyaya dzakangowanda-wanda dzinoita kuti maguta epasi pano awirirane. Pane zvatinodzidzavo kubva kuMinsk, iyo Minsk ine zvainodzidzavo kubva kwatiri.
Zvii zvikuru zvamungati seguta reHarare muchadzidza kubva kuMinsk?
Minsk inenge riri guta rine health sector yakati simbei, ine maambulensi, ine energy sector yakasimba, e-city ine technology, masiti akachena, vanokwanisa kunge vachimaneja nyaya dzemvura nenyaya dzesiweji zvakanaka. Saka ndoo nyaya dzatinenge tichida kuti tinge tichisheya kuti zvofambiswa sei vanhu vemuHarare vagare zvakanaka.
Pane kutengeseranawo here kunotarisirwa pakati peguta reHarare neguta reMinsk?
Pari zvino hapana papati taona kuti chatingatenga ndechipi iwo chavangatenga ndechipi, asi kuti tiwirirane pane zvinhu zvinokwanisa kuti tinge tichibetsera isusu. Chatava takatarisira inyaya yeequipment yemuzvipatara zvekanzuro, nyaya yemaequipment kumaenergy plants edu, tione kuti zvinopinda sei.
Pane vari kutaurawo kuti dai guta reHarare radzidza nyaya yekucheneswa kweguta kubva kuguta reMinsk vachiti guta rakachena zvikuru panyika dzavanotarisa dzepasi rino, imi chii chiri kukutarisaiwo kuti munge muchisvikawo pakuchenesa guta reHarare seguta reMinsk?
Zvinhu zvakati tinofanirwa kuwedzera mari yatinobhadhara kuzvinhu zvakaita semakompakta nekumaneja china yedu. Imwewo tinofanirwa kuchinja culture. Culture yemuHarare vanhu vanorasa pese pese, vanorasa zvese zvese. Zvimwe zvinhu zvinoraswa nevanhu kune dzimwe nyika hachisiri marara, vatova upfumi. Muno muupfumi kuda hwakawandisa kana kuti ruzivo ndo rwaita ushoma, asi pane kurasa kweupfumi kunoitika. Bhodhoro upfumi, plastiki upfumi, pepa upfumi, zvinoora zviyazhiya upfumi, nekuti mafertilizer nezvakawanda necompost inokwanisa kuitika ipapo. Asi inyaya yekuti tidzidze kuti aiwa chadimbuka hazvichareve kuti hachichina basa, nokuti chakachigadzira ndo zvakakosha pane shepu yachinenge chiinayo.
Mune tarisiro here yekuti muendewo kurwendo rwokunodzidza iko kuMinsk munguva pfupi inotevera?
Irwendo dzetsoka kana tangoiswawo pavanenge vachifamba tinofambawo tichiona kuti tinodzidza zvakadini. Asi tinotenda nekuuya kwavaita isusu kana tichigamuchira washanyirwa haushanyirwi neshamwari chete. dzimweni nguva unoshanirwa nemunhu waunenge usingafari asi ashanya ashanya tsika yedu haifuratiri muyenzi.
Vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinorwisana neuori pasi rose reTransparency International rakaburitsa gwaro raro reuori ra2022 rinotarisa nyika zana nemakumi masere iro rakaisa Zimbabwe panyika dzine uori huri pamusoro. Zimbabwe yakaiswa pachinhano chechizana nemakumi mashanu nenomwe kana kuti 157 panyika zana nemakumi masere kana kuti 180 dzakatariswa mushure mekuwana zvibodzwa makumi maviri nezvitatu kana kuti 23 pazvibodzwa zana kana kuti 100 zvinopiwa nyika isina uori. Denmark ndiyo nyika isina uori ichiteverwa neFinland. Somalia ndiyo nyika ine uori huri pamusoro-soro muAfrica nepasi rose ichiteverwa neSouth Sudan. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI nemamwe masangano akazvimirira vakaita misangano mumatunhu akasiyana-siyana emunyika vachiita hurukuro nevagari mukuedza kunzwisisa kuti chirongwa chekutarwa kwematunhu kuitira sarudzo chaitungamirwa neZEC chakafamba sei. Mushure memisangano iyi ZESNI inoti yakaburitsa gwaro rinoratidza zvakawanikwa kubva mumisangano iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mukuranona nezvekurongwa kwemabasa musangano reZESNI muzvare Ellen Dingani kuti tinzwe zvizhinji.
Yes, sezvamataura takaburitsawo gwaro redu isusu reZimbabwe Election Support Network iro ratiri kuanalyzawo the preliminary reports on the legal and statistical analysis of the ZEC delimitation report.
Mungatipewo muchidimbu here zvimwe zvezviri mugwaro iri?
Mugwaro irori tiri kungofara nekugamuchira kuti chekutanga isu seZESNI takanga tave nemakore tichikumbira maelectoral reforms zvikuru kusanganisa nyaya yedelimitation nekuti takanga taona kuti mumaelections edu akaitwa kubva muna 2013 na2018 pakanga kwaane maconstituencies nemawards akanga akapfurikidza namba yevanhu vanotarisirwa kuti vange vari muconstituency kana kuti muward.
Sekupi mungapere muenzaniso wematunhu akadai?
Saka tiri pamuenzaniso seHarare South yakanga yaane mavoters anopfuura 70,000.
Saka mashoko enyu kuhurumende ndeyekuti kudii?
Takanga tichikumbira kuti mareforms edu vehurumende itiisirewo centers kuti itange before delimitation kuti data ravanenge vawana pacensus rizokwanisa kushandiswa kana kuti kuitwa reference to panenge pachiitwa delimitation. Saka takaona hurumende ichiamenda mutemo weCensus and Statistics Act ikaita kuti deti rekuti census riitwe riiswe kumashure zvakazokwanisa kuti census iitwe before delimitation yaitwa. Saka imwe yereform yatiri kuona kuti hurumende yakakwanisa kuisa. Naizvozvo kungovapo kwakaita delimitation tinongoda kutenda hurumende neveZEC nekuti chiitiko changa chakakosha as part of my electoral reforms ataimhanya nawo. Asi zvakadaro takazoongorora kubuda kwedelimitation iyoyo tikaona kuti sezvo zvaitwa nenguva hayo yanga yakatarisirwa kuti zvinoitwa 6 months before election panofanira kunge pachibuda report, takaonawo zvakati one day zvatiri kututsumwa nazvo.
Zvimwezve zvamuri kuti munokututsumwa nazvo ndezvipi?
Chekutanga inyaya yekuti takaona kuti pane zvimwe zvisina kuteedzerwa zviri mubumbiro remutemo ukatarisa pasection 161 subsection 3 section 161 subsection 4 yebumbiro remutemo redu inoprovida kuti panofanira kunge paine almost equal number of voters mumaconstituencies nemawards. Saka tine nzvimbo dzatiri kuona kuti dzakaiswa vanhu vakati wandei vakapfuura 30 threshold kana kuti vari pasi pethreshold inenge ichitarisirwa. Zvakare tiri kuona zvakare kuti pane mastakeholder consultations akaitwa apo veZEC vaifamba vachibvunza vanhu mafungiro avo nemaonero avo nezvavangade kuti zvinge zvichikonsidwa panenge pachiitwa delimitation. Takaona zvimaconsultations iwaya akapiwa short notice chekutanga vanhu havana kupuwa mukana wokunyatsoti vagadzirire kuzotaura nevezeki mamwe machona vaitozoona adverts pamwe zvatopfuura saka tinoona kuti izvozvo zvakare zvakabricha bumbiro remutemo pasection 161 subsection 6d yedu bumbiro remutemo inotaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuconsultwa ine femena
veruzhinji vanogona kuwanawo here gwaro iri rezesni
reported munogona henyu kuiwana pawebsite yedu www.zesin.org reported munoiwana ipapo munyatsoverenga zvizere
vanga vari mukuru anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano rezesni muzvare Ellen Dingani vari parunare muHarare naIvan Zininga westudio 7. Rimwe sangano rinomirira vashandi vemumapurazi reHorticulture General Agriculture and Plantations Workers Union of Zimbabwe rinoti riri kushushikana nekurohwa zvakaipisisa kwevashandi vatatu vepapurazi navapadhizhanda junior vanoi mwanakomana vevaimbo vemutevedzeri wegurukota rezvekurima vapadhizhanda. Vazhanda vanoonekwa vachirova zvakaipisisa vashandi vavo vanoti vaDixon Nyatadzi, muzvare Nyasha Salamani namuzvare Loveness Madziva vachivapomera mhosva yekuba mbatatisi dzinorema makirogiramu 150. Mapurisa akazivisa kuti vazhanda vakasungwa nenyaya iyi uye vakatomiswa pamberi pematare edzimhosva. Mapurisa akatiwo vashandi vatatu ava vachatongwawo nemhosva yekuba yavari kupomerwa. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata munyoro anoona nezvezvirongwa musangano reHorticulture General Agriculture and Plantations Workers Union of Zimbabwe vavengai Mashingaidze.
Isusu sebazi rinomirira vashandi vemumapurazi muno muZimbabwe hatisi kufara nechitiko ichi, uyezve tiri kutarisira kuti nyaya iyi tione kuti ichasvika kupi. Muzvinapurazi uyu arangwa chaizvo here zvinoenderana nemhosva yaakaita?
Tichitarisa ukama huri pakati pemushandi nemushandirwi pavhidhiyo yakabuda iyoyi, zvinoratidza kuti ukama hunenge husina kunaka. Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa ukama pakati pevashandi nevashandirwi vemapurazi?
Chinoda kuti chiitwe kuti mushandi nemushandirwi vagare pasi vanzwanane, uyezve hatitarisire chitiko chakaita seichi kuti kana pachinge mumwe mushandi atadza, employer otora mutemo kuisa maoko ake. Izvozvo hatizvitarisire, uye chiitiko chakashata fani. Endi tikutarisira kuti kune avo mapurazi mamwe vachiri kuita zvinhu zvakadaro bhikozi hunhu hwaitwa kare nevadzvanyiriri, so hatitarisire kuti zvirange zvichiitika kuvashandi vemuZimbabwe.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashandi vari kupomerwa mhosva yekuba pabasa pavaishanda. Zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichochi?
Handingati inini vakaba kana kuri kupomerwa. Ehe, zvikanzi vapomerwa, but chati kutarisa ndechekuti ngatiti aba mushandi, hakuna here vemapurisa vanoona nyaya idzodzo? Vatoti pachirungu ma-law enforcement agents, anditi kana iri criminal case, that's why kune makoti, kune matare. Aifanira kunge akaenda navo kumapurisa, vosungwa, kotorwa matano chaiwo.
Kune vamwe vari kuti mihoro iri kupiwa vashandi vemumapurazi iri pasi zvakanyanya, zvinogona kuzovatuma kuba pavanenge vachisenza. Munotiwo sesangano?
Yes, zvinogona kunge zvichidaro kuti mari dziri kupiwa vashandi kati muhoro wavari kupiwa mushoma hazipe mukana kuvashandi kuti vabe. Uyezve employer haafaniri kutora advantage yekuti inini handisi kupa vashandi vangu mari, saka ndinofanira kuti ndivarove. Endi zveshuwawo vashandi vanoba nekuti kune nzara. Vashandi vanhu vari vachiyo kubasa, vashandi vanenge vachida mari but hazvikwanisa kupiwa. Muhoro iyoyo unoenderana maringe nekoma kwezvinhu. Kupera kwezuva mushandi anozoona kuti chinhu chandi kushandira ichi ndadii kuti ndatora, anditi ndanopo vana kana dzingava muri, but hatitarisire kuti zvinge zvichidaro, uye hatikurudzire vashandi kuti vabe. Asi nekuda kwesituation, my employers ngavanzwisise situation iri munyika kuti hakuna chouviri kunze uku, so ndadi kuti tavabatsira vashandi nekuti vashandi vanhuwo.
Zvii zvamuri kuitawo imi sesangano kuedza kugadzirisa matambudziko ari kutarisana nevashandi mumapurazi umu?
Sesangano redu tirikumbiridza nekugara pasi nema employers associations tichionesana kuti ndezvipi zvikuaffecta then ndeipi nzira yatingatore kuti tivabatsire. So sangano redu ririkufamba pose nepose nemumafarms imomo tichikurudzira production zvayo, nokuti production ndo inozoita kuti pange pane mareturns kana kuti mari income yokuti vashandi vanga vachipuwa. So tirikukurudzira even my employers kuti no, ngapanga pane production yosimudzwa. Production ingasimudzwe sei? Anditi pafanga pane capital, my employers ngaatsvage capital. At the same time wo vachibhadhara vashandi mari inomotivata mushandi kuti mari inoita kuti mushandi afarire basa, production iendere mberi.
Vanga vari munyori anoona nezvezvirongwa musangano reHorticulture, General Agriculture and Plantations Workers Union of Zimbabwe, vavengai Mashingaidze, vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Bepa naure The Star ku South Africa rine nyaya inoti chikwata chemapurisa chinodzivirira kupambwa kwevanhu chinoumbwa nenyanzvi dzinobva mumapoka akasiyana-siyana cheNational Anti-Kidnapping Task Team nezuro chakasunga vanhu vashanu kusanganisira murume anove chizvarwa cheZimbabwe, mudzimai wake pamwe neshamwarikadzi yake panguva iyo nyaya dzekupambwa kwevanhu dziri kuwedzera muSouth Africa. Bepa naure News Day rine nhau inoti mumwe mukuru mukuru mubato reZANU-PF vari munyora anoona nezvekuchengetedzwa. Mubato iri vaLove More Matuke vakati bato ravo rakatokunda kare musarudzo dzichaitwa gore rino, uye havasi kuzosiya masimba kana dai vanopikisa vakanzi ndo vakunda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ati ndakambafunga nezvazvo ndinobva ndambanyarwadziwa zvakanyanyisa. Tinobva ndambanyarwadziwa zvakanyanyisa kuti asanhu eZimbabwe akambanyapusa zvakadaro nei. Akambauraya nyika yacho ndiani? Akasvika kuti nyika imbasvika peri papundi yaimbori zvinhu ndiani? iZANU-PF. Inoi futi iZANU-PF iyo iri kumbanyakambena nanhasi, iri kumbakambena. Iyo zviri pachena kuti vakambatadza kutonga. Amwe achembera atochembereremo. Kubva isu tichimbaaberekwa takabekerwe chimwe ngozi cheZANU-PF nanhasi ngoZANU-PF amba achembera ava kweguru arimo. Asi azhinji acho isi ari kumbahamba apuwa penji nekunzi akura ma60s amwe zvaari kuma80s ari pabasa achingotonga. Ambariwo futi akambauraya nyika yacho, zvinomubva abatsiri izvozvo. Imbopa amwe mukana mukomana ngaamba apinde apinde pabasa mumboona kuti zvinombochinja sei. Anhu eZimbabwe akambanyapusa mani kuramba achingovhotere pati yavanoona kuti yakatadza basa.
Mangwanani, mangwanani pastudio apo. Aina, handitenderani naye mutenda uyu. Uyu Jacob mutenda uyu uri kuda kubiridzira vanhu nokuti uri kusapota ZANU-PF. Tibvirwe izvo. Havazi vese vanhu vane maredhiyo, havazi vese vanhu vane magetsi. Izvo zvekutaura kudai magetsi hapana all over the world. Saka uri kutinotaura nani padande mudande racho nanongo nani? Unenge uchitaura nani? Vedu vekati zvekerere, nokuti izvozvi nguva dzari kutaura 4 o'clock dzozo 3 o'clock dzacho na 4 or 3 kunenge kusina magetsi vhele. So unotaurana nani? Hatibvirwe chitsotsi chega chega.
Mamukasei vashamari veStudio 7. Haiwa, inini ndinokumbira muri bvunzirewo government yedu ZANU-PF pamwe kuda
pamwe vari sakunzwa nyazi udza yo vedu kuti no munhu akauraya mu blessing ali ndi Piers Jamba ndi akauraya mu blessing ali noti Job Scala Job Scala akauraya mu blessing ali ndipo kuda pamwe vaita mistake vari sakunzwa vakanzwa sekuti Job Scala ndi akauraya mu blessing ali no haasi Job Scala Job Scala aito apo pakuda kuti chokwadi chibude pachena kuti munhu akauraya mu blessing ali adi asungwe ende chatozva kuti ana kuuraya oga Piers Jamba ana kumbouraya oga ane vanhu vaitova nawo vasati vatovharirwa vanhu ivavo saka ibatsirewo zvanopiwa kuda zvichizonzwisisa kuti mhondi ndiani pavanhu vairavo uye futi pachirongwa chenhingiricho chezita rekumaruwa indaifunga sekuti dai mari chiti takaenda takaenda paruzevha nestudio 7 ya mukachipa zita iroro kamimi maguna takaenda takaenda paruzevha nestudio 7 ndozita chairo chairo rinokonzera pachirongwa chekumaruzevha izvozvo aiwa mukangodaro chiite bhoo zvekuti munenge mandigonera vakomana
pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei mhuri yezimbabwe ya tinongoda kuti changu chiziviso chekuti vabereki hama neshamwari kumativi mana zvikoro zvavhurwa izvi ngatingwarirei zvikuru sei vana vedu vadiki ava vekuchikoro vari kuchikoro tiri kunzwa nyaya dzakawanda dzokunzi mwana angari ecd angari grade 1 azoenda kuchikoro ana kudzoka azodai haawashaiko kana kuti vamwe vatobiwa ngatichenjererei zvikuru sei vasingaendi kumabasa hatisati hausimbe kuperekedza vana vedu kuzvikoro nokundozondovatora zvakakosha izvozvo tisakangana vasina kurejista kundovhota handiendi ndorejista nouwandu hwedu ndogoro remaelections tibvise hurumende yaed once and for all vaita basa
makadiko wepastudio 7 ini ndine mbuya chimuti ndinofara kukwazisai nebasa iro munoita rinotinakira kutiburisa news dzechokwadi ndandichikumbirawo zvangu kuti apo munei muri kutaura muchiti tafonera nhingi wezanupf kuti apindure asi wanga foni dzanga dzichingorira wasikapinduri munodi kuzobvunza rechimangwana kuti masoka etakafona tichikupai totaurira vanhu sei because mukandodarika zvakadaro tinenge tichida kutozvizwa kuti vanopindura vachiti kudii ndo masoko muswere munyasha
pastudio 7 pfungwa dzanguwo panyaya yevanhu vari kunzi tinoita meeting online nezoom kuti titaure zvetinoda maringe nekugadzirisa constitution hamene kugadzirisa zvii zvinoda kugadzirwa izvo hazviiti hatisi tega tinogona kushandisa zoom inodawo data vanhu vari kumaruwa kumaruzevha uko havana mukana wekuburitsawo pfungwa dzavo paredhiyo kana pai zvapo vadini kushanya kumaruzevha vadini kufamba zvemaredhiyo nepazoom izvo hazviiti ngatigone kubata munhu wese
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchirudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinoda kuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kufa kwechizvarwa chekuturkey mushure mekunge chashanyira chimwe chitsuwa chegreece kwasimudza kurudziro yekuti angara isimudze nyaya iyi neathens panguva iyo paine zvipomerwa zvekutochwa pamwe nekurambidzwa kupinda kwezvikepe zvinenge zvakatakura nekune dzimwe nyika vanenge vachida kupinda zviri kunze kwemutemo mutauriri wemuchuchisi wekunew mexico akati mutambi wemitambo yemafirimu wemuamerica alec baldwin neanopa zvombo panenge pachigadzirwa mitambo hana guterres reed nezuro chipiri vakapomerwa mhosva yekuuraya munhu vasingadi zvichitevera kupfurwa nekufa kwaitora firimu remitambo alian hutchins vari pakugadzira firimu rinonzi rust muna 2021 mutungamiri weamerica vajoe biden vakazivisa dare reparamende recongress sondo rino Kuti vachamisa kushanda kwemitemo miviri yechimbi-chimbi yakanga yadzikwa munguva yekurura kwedenda reCOVID-19 vachiti vachamisa mitemo iyi musi wachivabvu 11 gore rino. Vanoti vari kutora danho iri nekuti vari kuona kuti denda reCOVID-19 radzikira munyika dzakawanda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa chekuZimbabwe vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwewo maonero avo.
VaBiden vataura ivo kuti mitemo miviri ine chekuita nedambudziko reCOVID-19 yakadeclarewa kubva muna 2020 patanga dambudziko reCOVID-19 inonzi iyo Public Health Emergency. Uyezve National Emergency ine chekuita nedambudziko reCOVID-19 yava kuzobviswa pamitemo yanga iripo, asi vari kuti zvichaitwa May 11. Vanoti ivo izvi zvichapa nguva kumainsurance companies, zvipatara nemachiremba nemapatients in general kuti agadzirire kuchinja kwemutemo uyu. Saka between now kusvika muna May 11 vanhu vanenge vachigadzirira kuchinja kwezvinhu.
Asi tingati here nguva yacho yanga yakwana yekuti zvinge zvichiitwa izvi, tichiona kuti denda reCOVID-19 richiripo?
Ndinoona sekuti idanho ranga rava overdue, kana ranga rava kutarisirwa kuti richaitwa, nekuti muno muAmerica upenyu hunenge hwatidzokerei pane zvahwaiva tisati tava nedambudziko reCOVID-19. Izvo hazvireve kuti COVID-19 yapera. Chazvava kureva ndechekuti COVID-19 yava kutarisirwa sezvimwe zvirwere zvakaita sana flu kana vana tuberculosis, zvokuti munokwanisa kubata henyu but zvichikwanisa kurapwa zvisingainvolve mafederal agencies which had been necessitated nenyaya yedambudziko reCOVID-19. Saka ndinoona sekuti vanhu vazhinji vanga vava kuti zvinhu zvasvika pakuti ngati chichinja magiya.
Munofunga here kuti vanhu vagadzirira shanduko iyoyi iri kuzoitwa muna Mei iyoyi?
Ndinofunga kuti zvichatambirwa neruzhinji muno muAmerica. Vanhu chavasati vava kutarisira machanges achaitwa.
Ishanduko dzipi, Dr. Ranga, dzingauyiswa nekubviswa kwemitemo miviri?
Sezvatinoziva, COVID-19 yanga iri kuita kuti vanhu vakwanise kurapwa. Vane maMedicaid nemamwe mainsurance allocations anga achipuwa iwo nehurumende yekuno kuti munhu wese anenge abatwa neCOVID-19 akwanise kurapwa. Hurumende ichizobatsira zvipatara nemachiremba kuti makosti avanenge vaincare aitwe taken care of. Saka ndo zvimwe zvichachinja zvekuti vaBiden vati iwo ngatipei vanhu nguva kuti vakwanise kugadzirira for this kind of change. Mavaccine anga achipiwa vanhu mahara aya achange ava kutengeswa nana Pfizer. Ivo vari kuti ivo pamwe dosi yePfizer vaccine, for instance, one dosi ichange yaita kana $130 per dosi. Saka zvinhu zvekuti until now vanhu vanga vasinganyanye kushushikana nekuti hurumende yanga ichiita maaccommodations for this kind of vaccines and treatments for COVID-19. Saka izvi zvichachinja nemitemo iyi kana yasuduruswa yePublic Health Emergency neNational Emergency nechekuita neCOVID-19.
Chizvarwa cheZimbabwe vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanonyorerana chibvumirano chekushanda pamwe neguta reMinsk rekuBelarus, chinosanganisira kushanya kuri kuita mutungamiri wenyika vari muZimbabwe avari kunyoreranawo zvimwe zvibvumirano nehurumende. Transparency International inoisa Zimbabwe panyika dzine uori huri pamusoro pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ndinodzokorora, ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gande.